Maongororo edu anoratidza kuti muchadenga mune mhepo iri kupisa, so inokonzereswa ne-natural phenomena yandingati pachirumbi anticyclone. Anticyclone ingangoti chinhu chinokonzeresa kuti mhepo inge ichipisa ichinge isina tinotiuya pachirungu zvakare moisture. Saka ndozvatiri kuona kuti zviri kunyanya kukonzeresa kupisa kuri kuitika. Tinonzwa zvakare nemamwe mapepanhau kwese kwese nemuzvivhitivhiti kuti haisi Zimbabwe chete iri kuwana matemperatures iyaya akakwira kudai, so kunana South Africa, kunana Botswana, kwese kwese kunongova nematemperatures ari kupisa. Saka ipapo ndopatenge tichikurudzira vanhu kuti vanwe mvura yakawanda zvakare, kana zvichikwanisika vange vachinge vachipfeka nguwani dzinei dzakakura dziya idzi, nokushandisa maamburera, kana zvichikwanisika vange vachigara zvakare mubvutsi.
Asi pane kutonhorera here kuchaitikawo mazuva anotera?
Hongu, mazuva ari kutera chitaira kutanga musi wemugovera. Shange tichiona makore anenge akati wandiriri netumvura tunogona kunge tichinaya, kana tiri kuti mvura twehore, kana kuti kuti asiri mvura nemakore acho. Saka tinodaira kuti izvozvo zvinogona kuita matembeche yedu adzikire. Tumvura kuti tinotarisa kuti tuchange tuchitanga musi wemugovera kusvika musi wemuvhuro. Tiri ipapo chinowanzo itika ndechekuti zvakare kana kuchipisa kudai sokukaita mvura, panogona kuita mheni nemhepo inenge ine ukasha. Saka tinokurudzira kuti veruzhinji veZimbabwe vange vachingwarira zvinhu zvakadai, nokuti kuri kunyanya kupisisa. Saka kupisisa kwokunogona kuita mvura iyoyo iite ukasha.